Manheraka nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepfenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemugovera chikunguru 30, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa anorambidza nhasi bato reCitizens Coalition for Change kuita mabiko ekupemberera kukunda musarudzo yemabyelections kwenhengo yavo yebato iri vari mumiriri weGlenora muParamende waWellington Chikombo. Vashandi vehurumende vosangana nemakurukota ehurumende nemuvhuro pamusangano wekuzeya matambudziko avanotarisana nawo munyaya dzemihoro. Tichakupai zvabuda mumitambo yenhabvu yatambwa nhasi munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa anonzi arambidza nhasi bato reCitizens Coalition for Change kuita mabiko ekupemberera kukunda musarudzo yemabyelection kwenhengo yebato iri vari mumiriri weGlenora muParamende waWellington Chikombo. Mabiko aya anga achitarisirwa kuitwa mangwana musi wesvondo, asi tsamba yabva kumapurisa yanyorerwa vaChikombo nemukuru wemapurisa mudunhu reHarare South Chief Superintendent M. Majojo inoti urongwa uhu hwarambidzwa sezvo husina kugutsa chikamu 72 subsection 2 chemutemo weMaintenance of Peace and Order Act. Asi vaChikombo vanoti vanga vazadzisa zvose zvanga zvichidiwa mumagwaro avo, vachiti vachaedza zvakare kugadzirisa zvacho zvinonzi nemapurisa zvinoda kuzadziswa pasi pemutemo wemopa uyu, vodzokera zvakare netsamba yekuzivisa mapurisa kuti vari kuda kuenderera mberi neurongwa hwavo svondo rinouya. Asi vanoti vanoshushikana zvikuru sebato nemabatirwo enyaya dzebato ravo nemapurisa, vachiti zvinoratidza kuti mapurisa aiswa muhomwe nebato riri kutonga reZANU PF. Misangano yakawanda yebato reCCC inonzi iri kurambidzwa nemapurisa achishandisa mutemo uyu, kunyangwe vanopikisa vachiti ZANU PF inoita madiro aJorgina. Studio 7 yakundikana kubata Chief Superintendent Majojo kana mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi remapurisa panyaya iyi. Ngatinzwe hurukuru yataita navaChikombo.
Mapurisa eZimbabwe abvuma kuitwa vanamujibha vebato reZANU PF nekuti ZANU PF yanyangadza. ZANU PF haisina ichaiteerera. ZANU PF wautongi wedzvanyiriri. ZANU PF yaramba zvakaendera vanhu kuhondo. ZANU PF yayeumbimbindoga. Saka takaenda vhiki yose tichivateera kuti kotsamba yedu yapapi tipindure tigone kuenda mberi neprogram. Vavasingatauri pamutondo, pamusoso, pano, pakati. Izvo ichiziya zvaichidhidhi kuteta hundi iyo mwoyo uri kumakoto. Nhasi nenguva isipi voti urongwa hwenyu huya hwamangwana hwakanzurwa hakusina zviriko. Uku tatenga nyama taita sei nezvakadaro. Utongi hweudzvanyiriri, utongi hweumbimbindoga. Asi havana chavari kugona. Kukavadatya huri yambutsa, vari kuuraya nhunzi iri pamhanza vachitema nedemo. Hakuna kwavanoenda. Vana veZimbabwe vasvika pakunzwisisa kuti ZANU PF haina chirubatsiro rwaichaiunza munyika ino yeZimbabwe.
Matanho api amuchatora kuenda mberi? Tingaona here muchinyora zvakare tsamba kuenda kumapurisa kana kuti muchienderera mberi nekuita mhemberero dzenyu?
Hatinete. Anonyaradza mwana haaneti kusvika mwana anyara. Saka tavanyora zvakare imwe tsamba tivadzidzisa kuti kuda kuita urongwa uyu zvakare pavhiki inoteera paweekend. Saka tichange tinawo tinzwa kuti vachange
vanga vari nhengo yebato reCitizens Coalition for Change vari mumiriri weGlenora muParamende waWellington Chikombo vari parunhare muHarare neStudio 7. Guru kotaro zvemabasa nevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vanoti vari kutarisira kuita musangano nevashandi vehurumende nemuvhuro unouya, uye vanoti uchabatsira kuti hurumende iratidze vashandi vayo mamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi pamwe nemamiriro akaita bhajeti renyika. Muzvinafundo Mavhima vanoti musangano uyu uchaita kuti mapoka ose ari maviri aonesane nekupana nhunha mukutsvaga kuti chii chingaitwa kugadzirisa dambudziko renyaya dzemihoro yevashandi vehurumende. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanonzi vari kutarisirwawo kupinda mumusangano uyu. Musangano uyu uri kuuya mushure mekuramwa mabasa kwemazuva maviri kwevashandi vehurumende, uko kunonzi nehurumende hakuna kubudirira. Ngatinzwei hurukuru yataita namuzvinafundo Mavhima.
Musangano uyu ndokuti tigare pasi tionasane kuti zvinhu zvakamira sei kusaidi rehurumende, ivo vachipawo nhunha dzavo kwatiri. Vese vakadaro vakamirira vashandi vehurumende, toona kuti chii chinogona kuitika kuitira kuti tisvike pakuwirirana. Isu sehurumende tinofanira kuvaratidza mamiriro akaita zvinhu, mamiriro akaita ikonomi, mamiriro akaita bhajeti redu, kuti vanzwisise kuti kana hurumende ichiti patakakupai ipapo pakati dzamei, saka ivo vanofanirawo kunzwisisa. Chekuda ndechekuti shandi hurumende pamwe chete nevanozvina bhizinesi vagare pasi, tive isu tinokwanisa kugadzirisa kuti nyika ive nestability, even currency yedu ive nestability, kuitira kuti vashandi vasaramba vachingochema nekuchema nekuchema nguva dzese. Saka musangano iwoyu ndozva wakakoshera.
Saka muchidimu honorable, muri kuti here musangano wakanangana nekuti hurumende izivise vashandi kuti haisi kukwanisa kuvapa zvavari kuda iye zvino?
Handina kudaro, ndati kumativi ese hurumende inofanira kuteerera vashandiwo voteerera. Hurumende kana yateerera, kana paine zvimwe zvainokwanisa kuita yoita, kuitira kuti maconditions of service evashandi ave nani. Asi vashandiwo ngavatarise vaone kuti nyika yedu yakamira papi in terms of economy yedu, in terms of fiscus yedu. Chinogona kuitwa iko zvino nenyika ndechipi, tisingabvinyi ikonomi yenyika. Saka tiri kuti ve kumasaidzi kwese ngatitarisei tione kuti chii chingakwanisa kuti chiitike iko zvino.
Vanga vari gurukota rezvevashandi nemabasa muzvinafundo Paul Mavhima vari parunhare muHarare neStudio 7. Tabatawo mutungamiri wesangano revashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions, amai Cecilia Alexander, kuti tinzwe divi revashandi.
Icho hadiri kune musangano uchaitwa nemuvhuro, asi musangano uyu unenge usiri weagency. Uyu uchangori musangano uchasangana vamiriri vevashandi vehurumende naminista wedu wepublic service naminista wefinance. Tiri kuona kuti zviri kunyanyisa kutinetsa panyaya yemari dzatinotambira, inyaya yekuti nyange tikatambira mari yelocal currency, mari iyoyo iri kushaya uremu. Imari iri kuramba ichingodzikira musi nenguva, zvokuti zvinhu zvaakutinetsa. Saka taona kuti zviri nani timbosangana nemukuru wezvemari, timbotaura nhunha dzedu, timbowirirana kuti tozvifambisa sei.
Tanzwawo kuti hurumende haisi kuzokwanisa kunge ichibhadhara vashandi nemari yekunze. Zvinhu zvamava muchitarisirawo here, uye munomira papi kana munosara papi nenyaya iyoyi?
Asiri zvimwe zvezvinhu zvatichataura tichidiscasa ikoko, nokuti vakandimira tindi mamuchiziva kuti unoziva kuti isusu tangati kuti titambisei mari yekunze, nokuti tirikuona kuti yedu iyi iri kubhururuka, inobhururuka seshiri. Saka nyaya iripo ndeyekuti pane zvatinogona kutaura zvakawanda. Tesu tanditarisa kuti kana zviri zvokuti ivo havana maunited states dollars, taigona kuona kuti zvinoitwa sei kuti isusu mari yedu isadzikire value. Sezviri kuita vamwe makambani vanogona kuti aiwa mari yatakupai maus dollar akati, saka pese patii kutambirisai totarisa kuti reti yapapi, tichiramba tichikupai zvichizoita kuti hatirambe kudzokera patafura kunotaura.
Tiri kuona kuti musangano uyu uri kuuya muchibva kunge maita mazuva maviri kurangwa mabasa kunonzi nevamwe hakuna kubudirira zvinokusiya ipapi munaurirano
kuroma mabasa hatingati hakuna kubudirira asi chinoita kuti vanhu vasazokwanisa kunge vachiita zvinoda mwoyo yavo yatinoti the right to participate in a strike or the right to strike inyaya yekuti mukaona muchaona kuti mukatarisa kumashure muchaona kuti muna January atingi kubva January kusvika March takanga tichitaura isusu kuti mari dzevashata tichakwanisa kuti vave kubasa asi mari dzo dzazowedzerwa takazoona vamwe vava kutozonzira suspendwa vamwe vava kutozoratidza kuti vabatirwa mari zvatinotarisa isusu tichiona kuti iyo inoitonzi unfair labour practice because tinenge tichitarisa kuti vanhu ava vaiita zvinhu vari pasi pemaunions avo anorekognizwa negovernment
avanga vari mutungamiri wesangano revashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions amai Cecilia Alexander vari parunare muHarare neStudio 7. Kukwira kwemitengo yezvinhu pagore kana kuti year on year inflation kunonzi kwakakwira zvakanyanya mumwedzi wachikunguru wegore rino zvichienzaniswa nemwedzi mumwe chete wegore rapera kubva pazvikamu zana nemakumi mapfumbamwe nechimwe nezviga zvinomwe kubva muzana kana kuti pa191.7% kwakanga kuripo mumwedzi wachikumi kuenda pazvikamu mazana maviri nemakumi mashanu nezvitanhatu zvine zviga zvipfumbamwe kubva muzana kana kuti pa256.9%. Mari yave kudiwa nemunhu mumwe chete mumwedzi wachikunguru inonzi nezimstat yakakwira kusvika pazviuru makumi maviri nezvitatu nemazana mana nemakumi manomwe nemapfumbamwe kana kuti 23,479 Zimbabwe dollars. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zveupfumi vamasimba kuchera kuti tinzwisise kuti chii chiri kukonzera kukwira kweinflation uku.
Chaitika chakonzera kukwira kweinflation inyaya yekuti dhora redu raramba richiberera richishayiwa simba zvoreva kuti vanhu vanenge vasina mari dzakakwana dzekuti vange vachitenga zvinhu zvavanoda zvokuti vange vachirarama zuva nezuva. Saka mitengo inenge ichikwira mutarara kuburikidza nekuderera kwedhora remuno ratingati Zimbabwe dhora zewf tichienzanisa nedhora rekuamerica nekuti mukaona pakatanga mwedzi wachikumi dhora rekuamerica kwaishaa Zimbabwean dollars 500 kutenga rimwe chete iko zvino taku800-900 saka ndo zvinenge zvichisimudza inflation vanenge vatienzanisawo kuti gore rapera zvinenge zvakambofamba sei pachinguva ichochi chatiri.
Tiri kuona kuti dambudziko irori riri kuramba richiitika rekukwira kwemutengo yezvinhu asi hurumende ichibuda nezvirongwa zvainenge ichiti zviri kurwisa kukwira kwemutengo yezvinhu kana inflation. Chii chiri kuita kuti zvisabudirira?
Dambudziko randoona nderekuti hapana hurukuro pakati pehurumende nevagari venyika nevemabhizinesi nevanhuwo zvavo. Chakakosha ndechekuti hurumende inofanira kunzwisisa kuti kunyange iri iyo zvayo inenge ichikokera zvirongwa inofanira kunge ichikurukura neavo vemabhizinesi vanotengesa zvinhu zvachona vanogadzira zvinhu nevatengi panofanira kuita hurukuro. Ndinoona kunge pasinganyatsikuva nehurukuro dzakanaka unozonzwawo kugavhena vereserve bank vatava nemamanufacturers vachivavaudza zvekuita. Ndinoona kuti ndo pane dambudziko pekuti hapana yatingati social contract pakati pevanhu nehurumende kuti tionerane pamwe kuti tofamba sei. Ndo chandinofungidzira tikaita social contract iyoyo kana tikava nekukurukura pakati pevashandi hurumende nevabhizinesi zvingatibatsira.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vari parunare muHarare neStudio 7. Mapurisa azivisa nhasi kuti murume aitsvagwa achifungidzirwa kuti ndiye akapfuura nekuuraya muzvare Samantha Ruvimbo Dzapata, Tafadzwa Russell Murengwa, azviuraya nhasi mushure mekunwa muchetura. Murume uyu awanikwa nemapurisa akazvivharira mumotokari yerudzi rweToyota Aqua ari mumusha weGladwin mushure mekunwa mushonga uyu, uye mapurisa anoti awanawo pfuti inofungidzirwa kuti ndiyo yakashandiswa mukuponda Muzvare Samantha, pamwe nemakasha emabara akashanda mana. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tiri kumboenda kumaruwa enyanga uko tange tiri kutaura nemumwe mudzimai vachitaura ivo zvavari kusangana nazvo mudunhu iri. Regai tende kwavari tinzwe kuti ndiani uye zvekuti zvii zvavari kusangana nazvo.
Nonzi Rusi akafudza ruva iko zvinozi ndiri kuavhila
kuinyanga.
Kurarama kwacho kuri kunetsa because mari hatina zvekudya chaizvo totopambara kutsvaga kuti tiwane kuraramisa mhuri.
Mune vana vangani uyezve zvii zvamuri kubata ikoko?
Ndine vana vatatu asi hapana chandiri kuita.
Vana vari kuenda kuchikoro here?
Vari kuenda kuchikoro asi vanonyanya kudzinga kushaikwa kwemari yekubhadhara school fees.
Zvakamira sei panyaya yegoho uyezve madzimai mazhinji vari kubata mabasa api?
Madzimai mazhinji vari kungotora tumadomasi mumaminda umu mumagadheni vachinotengesa vokuswera vari pamushika. Bati zvimwe zvacho zvinoshaya vanotenga. Koitawo vana kupfeka bhutsu chaizvo chaizvo kuenda kuchikoro vari kushayiwa. Koitawo nezvekudya vanogona kudya poriji voswera vozodya vosadza manheru because hakuna kana gohwo rakaitika kuno chikafu nzara isingaite.
Ko panyaya yezvikafu zvemuchitoro zviri kutengeka here zvakamira sei?
Hazviri kutengeka zviri kudhura zvisingamboiti zvakaita semafuta ekubikisa tikutodya muriwo wakadaro because havari kubva atoenda kuma $7.
Saka mari iyi yekunze munoiwana here kwamuri ikoko?
Mari inowanika kune vari kungoshandawo mumagoridhe asi isusu hatina kwatinoiwana tungopambarawo.
Zvamira zvakadaro makanyoresa kuvhota here?
Takanyoresa kuvhota asi inini ndaa ndisina hangu chitupa ndakazowana chitupa saka taakumirira pavanodzoka futi kuti tiwane kurejista kuti tione kuvhota.
Madzimai ari munharaunda iwayo mazhinji ari kuti chii pamusoro pekunyoresa kuvhota? Vari kubuda here vachienda?
Vari kukurudzira kuvhota pane kuti tionewo gohwo rakanaka kwete kutambudzika munyika.
Munoona remangwana remadzimai vari munharaunda menyu rakamira sei? Zvii zvamunga zviri pamwoyo penyu zvamungada kuti zvigadziriswe?
Sese hedu madzimai tinotarisirawo kuti dai tangoonawo kana maprojekti ekuti tiwanewo zvinotibatsira seisu hedu isusu tisina kukwanisa kudzidza kwakakwana kuti tionewo zvinotiraramisawo. Dai taonawo maprojekti nezvakangodaro-daro tione kurarama.
Maprojekti amunokwanisa kuita munzvimbo iyoyo ndeapi semadzimai?
Kana kuchengeta huku, mbudzi zvakadaro.
Munoona zvichizotengwa here mungakwanisa kuita maprojekti aya?
Zvinotengwa zvakaitawo zvembudzi vanoendawo kouraya kumagoridhe uko vanoenda nadzo. Koitawo huku kana munhu angoshayawo mari yechigayo unokwanisawo kumhanyawo pane ane mari otondotengesawo huku.
Pane madzimai ari kuenda here kugoridhe kwamuri kutaura uku ndekupi?
Basa raakuitwa manji madzimai ari kuenda kugoridhe. Akutoenda kozviraramisa zviya zvekutsvaga varume zviya zvekufambirika-fambirika zviya. Ndozvavakutorarama futi nazvo. Vamwe vakutoputsa dzimba dzavo nokudawo kwekudawo mari. Ndozviri kuitika kuno.
Kure sei kunoitwa zvegoridhe nekwamunogara?
Pane kamufambo toti makilomitas kana 15 enda ikoko. Vari kuenda kugoridhe vari kutsvaga mari saka vamwe vakutopusa dzimba dzavo 1-2 vamwe vana vachaenda kuchikoro vakurodzwawo nokuda kwemari vakasvikawo pane mukomana wechikuruwo worodzwawo kamwana kasati kari andawo age kuti vaone mari.
Saka muri kukurudzira kuti paitwe dzidziso here kana kuti zvofamba sei?
Negore ratiriri nemamiriro emunyika medu mu atirasikei nokuda kwekuti dai vana vari kuonawo zviri nani nani zvekutiwo vanotiwo kana vakashaya regandimhanye kugoridhe kana kuti kudini ndozvi kuita kuti vakasike kuroorwa kana kuti kudini dai vakaonawo zvinovabatsira havamboiti zvakadaro vanokurawo mune zvakanaka vachiroorwawo vakuru.
Kana paine vanoda kukubatsirai mungada kubatsirwa nei uyezve vanokuonai panhamba dzipi?
ini ndoda hangu kubatsirwa nekuti ndinga ndikawanawo mari ndono zvekuhodha ndichitengesa kana kuenda kana kunze uku zvakaitawo Mozambique ndichihodhawo bhero rangu rebhutsu kana rehembe kuti ndinobatsira.
Vanokubata ipapi?
Vanondibata panhamba 0777 04 59 06.
Taurai zvakare.
0777 04 59 06. Asi handisi hangu paWhatsApp, ndingorioneka mbudzi nokuti handinawo mari yekutenga WhatsApp.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda zvikuru Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa Our Lives upenyu hwedu. Nasi tine hurukuro navajona Gokova vanovesa chigaro esangano repadare rinorwira kodzero dzevanhu rume nevanhukadzi pamusoro pezvakabuda mukuverengwa kwevanhu kana kuti census. Ndio zvatiri kukurukura nezvazvo.
Maitira vanoita izviri zvesensus vanoita mascientific calculations atinogona kupindirana nawo. Prostate chida kuziva kuti kana tichiplana urongwa hwemangwana tichikuplana for vanhu vakaita sei. Census inotibatsira kuti tizive kuti vanhu vachina vatiri kuplana for panyaya yemangwana, nyaya yeupfumi, nyaya yeikonomi, nyaya yekuti vanhu vanogarisana sei, zvese izvozvo zvopinda pasensus ipapo.
Tinoona kuti zvakabuda zvinoratidza kuti uwandu hwevanhukadzi huri pamusoro pane uwandu hwevanhurume. Mune zvamungataura here pamusiya neiwe?
Kune nyika dzakawanda dzakaita census dzinoburitsa nyaya iyoyo yekuti madzimai vanenge vakawanda kudarika varume. Kune tone nyika dzinoti mapurezidenti vanopedzisira vati varume ngavachiita vakadzi 5-5. But isisu matiri munomu tinoziva kuti zvaigoneka kuitika because tine matambudziko akawanda. Varume vakawanda vakabuda munyika vachinotsvaga kuriritira mafamizi avo kunze kwenyika. Saka ngativatoreiwo into account. Vatotorawo varume vanopinda munjodzi nekufa pamusoro pekuti zvinhu zvakaoma munyika kuti vararame vanofanira kuenda kuma extremes kutsvaga nzira dzekuti vararamise mhuri dzavo. Vakawanda vacho vanopedzisira vapinda munyatwa yerufu. Kwoita nyaya yetrauma kushungurudzika mupfungwa kunoitwa nemadzimai nevarume kunopedzisira kwaita kuti population yedu idzikire. But also kuvarume manje vazhinji vacho vari panyatwa. Saka ndo kwatiri kubva ikoko, kwekuti kana tabva ikoko totangira papi kuti zvinhu zvinake. Haisi nyaya yekuti tinopembera kuti varume vava vashoma pane madzimai, but inyaya inotokonzeresa.
Muri kuti inyaya inokonzeresa, chii chainokonzeresa vagoko?
Inoincrisa kushungurudzwa kwemadzimai pamusoro pekuti ndo vanenge vachinzi ndo vakauraya varume. Inokonzera kushungurudzwa kwemadzimai nekuti ivo vanenge vawanda, varume vavo vashoma, vakupuhwa mazita ekuti mama hure hamuchada kuchengeta mhuri dzenyu nechi ndimakauraya varume. Itori nyaya yakakura zvokuti.
Saka dzingagadziriswa sei nyaya idzivagokowa mukugarisana kwedu kwechivanhu?
Chaakuda kutodzokera papandare patagara tichitaura kuti isisu tiri vepandare. Kugara nevarume kuti izvozvi zvinoreveya even muorganization yedu yepadare hatisati tagara pasi kutironge kuti toingenja varume sei kuti vanzwisise zvazvinoreva kuti varume vavashoma pane madzimai. Kune dzimwe nyika varume vanotongopemberera kuti nawo tachinzi mudzimai mumwe chete nawo taakuda madzimai 5 pamurume mumwe chete. Hazvirizvo zvazvinoreva izvozvo. Zvinoreva kuti totarisa nyaya iripo ichichengetedza unhu hwevarume nekuti hazvisi kupa mukana. Hazvirevi kuti mukangotiwo madzimai vawanda munyika varume vavashoma zvopa mukana wekuti varume vaite mahure. Hatisi kuda nyika yakazara nemahure, mahure echirume. Now problem yedu yaya yemahure echirume yekuti hatichada kuti varume vafunge kuti vatova nemukana, vatova nekodzero yekungofamba vachingoshungurudza madzimai nekudanana navo ivo vasingadi kuti vaivako vakadzi vakawanda.
Saka muri kutambira here kuti iyo census yakanyatsoti nemo nemo?
Jumakandimiri, census yedu inogona kusava iri completely accurate. Because tine varume vakawanda varigara musango. Vanonzi makorokoza vayai. Makorokoza havasi vese vakaverengwa. Because vaiuya pamba voti vanhu vakarara panapa vangani. Makorokoza anogara musango. Hatizive kuti vakaenda here musango kumakorokoza ikoko kunotsvaga kuti varume makamira sei murugara sei. Saka panogara pane dambudziko redi rekuti masedisisi edu haasi accurate. Because tine vakomana vadiki varifana kuchikoro but vari makorokoza vanogara musango. Koita varume vane dzimba dzavo vanogara musango. Vanogara kuva vanhu vakasiyiwa pakuronga kwakaitwa masedisisi edu.
Manga makateerera kuna vajona gokova vanoisa chigaro vesangano repadare rinorwira kodzero dzevanhurume nevanhukadzi. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu. Munhau dzemitambo, chikwata cheFC Platinum chavhura mukaha mukuru pakati pacho nezvikwata zviri kuchitevera patafura yeCastle Lager Premier Soccer League. Musimwe chetewo chikwata chemutambo wecricket chemaChevrons chakunda zvinodadisa mumutambo weT20. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
FC Platinum yarova Harare City 2-0. Ndokwedzera mapoints ayo iri pamusoro petafura kusvika pamasere pamusoro pechicken in iyo yaita mangange 0-0 apo yashanyira ZPC Kariba kuNyamunga Stadium. Kukunda uku kwasi yakugona kunenge kudada yave nemapoints makumi mashanu, mapoints gumi nerimwe chete zvekare pamusoro peDynamos iyo iri pachinhano chechitatu. Kunyange hazvo Dynamos iri kutamba neBlue Chips mangwana, vakawanda vanotevera nhabvu munyika vanoti mukaha wavepo pakati peFC Platinum kune rimwe rutivi neChicken In neDynamos wakurisa zvekuti hauchavharika. Asi murairidzi wemutambo uyu Mugova Benjamin ari kuramba mafungiro aya.
Mutambo weleague wakafanana nemarathon, kumhanya marathon kana kuti 12 rounds dziya dziya dzinomhanywa tii vanhu vachitenderera. Hazvirevi kuti anenge ari pamberi ndiye uchabuda akadaro.
Asi FC Platinum haisiro yega iri mumufaro nhasi, asi Caps United zvakare iyo yashanya kugweru ndokunotora mapoints ese matatu mushure mekurova Wawa 2-1. Wawa yaramba iri pasi pasi petafura nemapoints gumi nemasere. Musi uyo zvekare zvikwata zvemauto zveZimbabwe National Army zveBlack Rhinos neCranbourne Bullets zvasangana. Rhinos ndokukunda 1-0. Oyo wanga uri mutambo wekutanga waStanford Sticks Mtizwa kuratidza Rhinos zvichitevera kudzingwa basa kwaHebert Marowa pakati pesvondo. Totarisa mutambo wecricket. Chekwata cheZimbabwe chasimudza gadziriro yacho T20 World Cup zvine mutsindo mushure mekurova vashanyi veBangladesh nemaranzi gumi nemanomwe muHarare Sports Club nhasi Maskati. Chikwata ichi chiri kutenda maranzi abva kuna Wesley Mandevere uyo akanda makumi matanhatu nemanomwe 67. Sikanda Raza uyo akanda makumi matanhatu nemashanu 65. Nashon Williams uyo abuda nemaranzi makumi matatu nematatu 33 kuti Zimbabwe isvike pamaranzi mazana maviri nemashanu 205. Asi Bangladesh yatadza kusvika kana kudarika maranzi eZimbabwe aya ndokwanisa maranzi zana nemakumi masere nemasere chete 188.
Tinotenda zvikuru Kariati. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiya mina mutungamiri Nkomo achikupai nhau muririmi rweIsindebele.
Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kwezako sihlwa mthwakazi ngomgqibelo mhla ka 30 kuNtulikazi 2022. Igama nguNtungami Linkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Ukugugudeka kwedola leZimbabwe kumbe iinflation ngesiNgisi isikhwelile isuka ku-191% yaya ku-256%. Ibandla le-CCC lithi selimangalele amapolisa e-High Court phezu kokwaliswa kwalo ukwenza umhlangano eGlenora kusasa. Amapolisa athi owesilisa odubule intombi yakhe wayibulala eHarare izolo unathe ijefu namuhla laye wafa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ukukhuphuka kwentengo yezinto ngomnyaka kumbe iyeonye inflation ikhwele ngesilinganiso esesabisayo isuka ku-191% ngenyanga edluleyo yaya ku-256% kulinyanga. Lokhu kwaziswe lugatsha lweZimstats lona oluthi umuntu oyedwa usedinga i-24,479 Zimbabwean dollars ngenyanga ukuze ephile kuhle. Isikhulumeli senhlanganiso yabathengi iNational Consumer Rights Association uMnumzana Efidlela Ncube uthi lokhu kuveza sobala ubunzima abantu ababhekane labo.
Okuqala nje kutsho ukuthi ezomnotho zelizwe kazimanga kahle. Umnotho uyadilika kawumanga ngendlela efaneleyo. Okwesibili kutsho ukuthi abantu abaningi kulawa izolo akade besenelisa ukuthenga izinto zona lezi ezibutshwane namhlanje abasenelisa ukuzithenga. Kutsho ukuthi imali kayisathengi okwedlula lokho ekade yikho khona izolo namhlanje isiwile kakhulu. Ngakho-ke impilo yabantu isinzima kulalokho ekade yikho khona izolo.
Kahle kahle nxa sikhangela labo abahola ngedola leZimbabwe kutshoni lokhu kibo kanye lakulo idola leZimbabwe eliqhubeka lisadalala nxa liqathaniswa ledola leMelika.
Idola leZimbabwe ngumdlalo nje yizibi ezingafanelanga zibe khona. Yilo elixotha imali eqondileyo. Akusoze kube labantu abavela ngaphandle kwelizwe bezoinvesta besaba phela yona imali engathengi lutho elokhu iphele isiba liphepha nje. Okunye-ke njalo okuqakathekileyo ukuthi sikhangele indlela abantu abahola ngedola leZimbabwe impilo yabo engakhona. Kutho ukuthi angeke bathenge lutho, angeke bangene esitolo bathenge lutho, angeke babhadale i-school fees. Sikhuluma nje namhlanje abantu behlulekile ukubhadala i-examination fee, behlulekile ukubhadala i-school fees, behlulekile ukuhamba ukuya ezibhedlela. Bonke abahola ngedola leZimbabwe izikhathi eziningi kufana lokuthi kabaholi. Ngoba imali yakhona nxa beyihola besiyathenga izitolo kayisathengi lutho. Yikho uyi-inflation ekutshoyo namhlanje.
IZimstats ithi umuntu oyedwa usedinga imali yeZimbabwe engange 24,479 ngenyanga ukuze aphile kuhle nelise ukuthenga zonke indingeko. Lina ngokubona kwenu nxa sesikhangela umndeni owodwa ungaba udinga mali ngenyanga?
Umndeni owodwa udinga imali ephindwe kathathu kulale ekhulunywa iZimstats. Le ekhuluma iZimstats kayithengi lutho, angazi ukuthi kuthatha ngaphi. Kuyafana lama-figures wona le wakhiphileyo awe-census, ilahleke kakhulu. Abantu umungamuphi 24,000 ukuthi aphile labantu abakhe, laba baqambayo bathi umndeni wabantu abahlanu, yibapha abantu abahlala bebahlanu vele. Akukho lokho lokhu besebenzisa isikali samakhiwe sakudala esasisebenze bakhiweni ayo labantwana abalutshwane kungela extended family. Thina siphila kanzima nama-extended families, silezintandane sinakho konke lokhu okubuhlungu esimele sikwetshade. Ngakho-ke imali beyincane kakhulu nxa uqathanisa lalokhu abantu abafanele bathenge ngakho.
Umnumzana Efidlela Ncube ngowenhlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association. Ibandla le-CCC lithi selicele inkantolo ye-High Court ukuthi ingenele ngemva kokwaliswa ngamapholisa ukwenza umhlangano wokuthakazelela ukunqoba kwalo kuma-by-elections eGlenora kusasa. Amapholisa eHarare alobele umeli walindawo ePhalamende uMnumzana Wellington Chikombo emazisa ukuthi kasoze awuvumele lumhlangano ngoba ibandla lakhe lingalandelanga umthetho kusicelo salo. Umsekeli wesikhulumeli se-CCC uMnumzana Gift Osterosi Siziba uthi isebekhangelele ukuthi i-High Court ibavumele ukuqhubeka ngombuthano wabo.
Siyatshengisela ukubana eZimbabwe sokulomthetho wezanupiyefu, lo mthetho wabantu bonke beZimbabwe jikelele, okuyinto esingayikhangelelanga. Yikho sihambe emadala ukubana-ke silungisise indaba yokubana-ke amapholisa kufaesetshenzise-ke uku-achieve amapholisa lo mthetho which are designed to thwart democratic space. Yasonto esiyikhangeleleyo, sikhangelele ukubana-ke amapholisa kufanele-ke eme njengokutho kwebhejabu ukubana ngabantu abomele umthetho bengabo mthetho bema labantu. So yikho-ke siye madala khangelela ukubana-ke get redress from the High Court kuze siqhubekele phambili-ke ngerali yeGlenora.
Likhangela ukuthi ihluzwe nini lindaba?
Ikhangelela ukubana-ke namhla lingakatholi sabe siimpendulo ye-High Court xa singayitholanga-ke saqhubekela phambili. Ngoba siyabazi kwenza kwabo abaezanupiyefu babeyenza njalo kuma-by-election, their objective ukubana-ke be-demobilize abantu nokudisrupta uku-organiza lokumobilize ukubana-ke irali nxa isyenzwa kungabi kulabantu. Kodwa-ke into evezakalayo kubana lokhu akukaze kusebenze, angeke kusebenze, njalo akusoze kusebenze ngenxa yathi sikuno i-leadership that must lead the struggle forward. So abantu abasoze-ke baqanjelwa amanga ngokubana-ke hhayi irali yazingelabantu ngenxa yokubana bayenze all this kind of chicanery ukubana-ke influence ilothe now.
Wona amapholisa athi kukhona elingakulandelanga kusicelo senu sokwenza lumhlangano, ukuyini kahle kahle nxa elichasisela?
Kuncwadi yabo ngabasanga ikhosise ekhoti ngoba it's very bizarre ukubana bethi alilandelanga umthetho wemoga besithi sokufanele simirali yethu abakwanisi ukusikhiphela ukubana ali-aplaya kuhle lapha noma kuthi alenzanga kuhle lapha. Ikomplayele nomthetho wemoga ngoba siyawazi lathi silabantu abasincedisayo amaluwa endabeni zamapholisa sonke la. Kodwa-ke we know ukuthi it's a political decision ezayizanukuphepha ukubana ba-influence amapholisa-ke ukubana-ke besincindezele ikakhulu-ke kumaprogram ethu ema-ebetitis ngoba bayethuka. Kodwa bayenza njalo lamephandleni lemaphandleni ngoba bayethuka ukubana i-CCC bebengakhangelanga ukuthi i-movement ezakhula loku-embreswa ngabantu ngendlela embreswa ngayikho sebesebenza imithetho abayithatha kwi-Entucky Smith isisalwa labamhlophe.
UMnumzana Gift Osterlosi Siziba ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Amapholisa athi owesilisa odubule owesifazana ayethandana laye eHarare izolo wafa uzibulele laye namuhla ngokunatha ichefu. Utafazwa Russell Murengwa obele minyaka yokuzalwa engamashumi phose yamathathu 29 ubedingwa ngamapholisa ngemva kokudubula uSamantha Rubimbo Zapata obele minyaka engu 28 izolo esithi wamalelani. Isikhulumeli samapholisa uMnumzana Paul Nyathi uthi bathole umsolwa efile eGladwin izolo ebusuku njalo elombhobho adale ngawo icala. Abanye osomabhizimusi bathi bavumelana lenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association yona ethi ukudula kwenhlawulo yokupaka izimota sokubulala amabhizimusi kobulawayo. Lihlanganiso ithi inkampani ephatha lomsebenzi e-23 kumele ibuyisele lomsebenzi kumasipala. Yena ethi kumele abhatalise abezimota idola linye kuphela ngosuku athi ngehola. Sixoxelo somabhizimusi umnumzana Alec Ndlovu.
Thina sibona sokusixotshela ke amakhastoma ngendlela yokuthi idola ngehola imali ephezulu. Into ebuhlungu kakhulu yikuthi ungapaka imota uhlawule idola ungene esitolo enxesiti okwemzuzu engu-10 uphume uyepaka kwesinye isitolo okwemzuzu elithumi futhi uzabe lokhu ukhipha amadola usiyaqeda ukuthenga ukwenza edorobheni uzabe uphelelwe imali. Ikhosi kubona ukuthi i-council kusamele ukuthi ngabe iyakuhlalela phansi khangele kutsha lolu daba.
Ukusilela kwamanzi khona kuliphazamisa kanganani?
Amanzi impilo baba Nkomo, impilo angeke ibe khona singela manzi, akuphileki singelawo, ikakhulu kuma urban populations lapha abantu esihlala siminyene ngendlela yonale esinanzelelayo. Ukuhlanzeka kuqakatheke kakhulu edorobheni, kanti njalo sinanzelele ukuthi izambuzi ngendlu ngendlu kumele zihlanzwe, kumele zigeziswe. Sikubona ke lokho sokuze kusiba lomthelela wokubana ezemfundo zingaze zaqhubeka kuhle, abantwana sebexotshwa ezikolo bebuyiselwa emuva ngenxa yokuthi kakulamanzi. Yikho-ke kuqakathekile ukuthi-ke ngabe udubo lwamanzi lolu luyalungisiswa, ubulawayo lezakhamizi uhlale kulamanzi. Okunye okuphazamisa izakhamizi-ke yikuhamba kwamagetsi. Amagetsi lawo aseludubo sibili olumangalisayo.
Umnumzana Alec Ndlovu ngusomabhizimusi wakobulawayo oyisiphathamandla sebulawayo Vendors and Traders Association. Siza kuzwa okunengi ngokukhulunywa yinhlanganiso yezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association kuhlelo liphuma le ndaba.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampa bafube mbula,
lamlela ndwandwe.
Kweze maphandleni izakhamizi kwezinye indawo zeGwanda laseInsiza zithi seziphandela izifuyo amanzi ngoba amadamu amanengi esesitsha, kanti lazo sezihamba imango emide ukuyadinga amanzi okunatha. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Lingali tshona njani izulukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami ngoChris Gande. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lonumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yezakhamuzi ebulawayo Progressive Residents Association. Sixoxa ngabakwethulele intatheli zindaba emhlanganweni ababelazo ngolwesihlalo.
Ukukhuluma ngolutho nqalizama ukulungisisa akasiyonto yosuku lodwa. Ngakho ke imibiko lesiyethulayo iveza imizwa yezakhamizi ngezinto ezimbalwa eziza kuthi sizethule kathesi. Kukhulunywa kakhulu ngezinto eziyisikhombisa ezigqokela amanzi, ama-rates, i-city parking ekhona kobulawayo, ukuthengiswa kwezitandards ezindlu, ukubuthwa kwezibi, ugetsi kanye lekhala, i-continuous assessment learning activity le esihluphe abantwana labazali. Okokuqala ke ngendaba yamanzi, izakhamizi zakobulawayo zikuvezile ukuthi ukuvalwa kwamanzi kazikuthakazeleli ngenxa yokuthi kugcina kubangele ukuthi kube lemikhuhlane eqhamukayo. Siyakhumbula ukuthi endaweni yeluveve kuke kwaba lodubo lokuthi abantu bagcina beswelakala ngenxa yokugijinyiswa izisu umkhuhlane obangelwa yikuvalwa kuvulwa amanzi. Ngakho-ke izakhamizi zakobulawayo zikuveza sobala ukuthi ukuvalwa kwamanzi khonokho sokukhona kwabo 24 hours, 48 hours kubangela ukuthi izakhamizi zicine zehlelwe yimikhuhlane. Siyakwazi ukuthi sikhuluma nje 17 lowat 19 iphumla north le phumla old kuye waba khona ukuqhamuka kwesihudo lakhathesa abanye abaphilanga ngenxa yalo konoko ke kunanzelwe ukuthi kubangelwa yikho kuvalwa lokuvulwa kwamazi ngemva kwesikhatshana ngoba izimpompi lezi zayo sezirusile kwezo city rusiliana ke isifinyelela ezindlini zabantu abantu banatha amanzi lawana abe engasalungelanga impila kahle ikho izakhamiza kobulawazi kuveza sobala ukuthi nxa sikhangela ukuvalwa kwamanzi kungangcono isithi council ime ukuvalwa amanzi lawa kungangcono kwehliswe mhlawumbe ipressure kuma valves ngale ukuze ezindawo zingatholi kodwa ke abe khona ama pipe ukuze ama pipe la angaru zibe sesisitsho ukuthi lokhu kuqalise ukuvalwa amanzi ngathi water shedding izimpompi ezidabukayo ziba nengakhulu so ziyakhuthaza ukuthi kungaba njani ukuthi kwehliswe ama valves kodwa kungavalwa completely kusale ezindawo ephuma kwezindawo ngwela singaphuma ntambama kumbe busuku kodwa ke kungaze kwavala ngoba khonkana sokuzadala inhluphe eziningi kakhulu sikhona apha emanzini abanye kuzwakala kuyikuthi sebethathwele izimpahla ngenxa yokuthi besebevalelwa amanzi nxa ke besehluleka ukuthi ebabhadalela amanzi so yikho abantu besithi kunganjani ke njengoba lentengo yamanzi le isikhwele kangaka amanzi ahlale khona ezimpompini sihle sibambanise lama rates khonapho uzulu uyakhala kakhulu ngesinqumo esithethwe yiplaza city council ngoba uzulu kazangatshelwe siyakhumbula ukuthi ngomnyaka ka 2021 kuthe kusenziwa ibudget consultation ka 2022 izakhamizi zazikhuluma ngemali yezimbabwe izimdola akuzange kube le budget yenziwa nge US dollar so izakhamizi ke sezibuza ukuthi kanti le US dollar osokukhulunywa ngayo ukuthi waphose $30 emalokitchini lawa ayinentshona langa bayithethe ngakho ngoba bekumele babuye bethwele esingathi ibudget ka 2017 lo 2018 eyayizaba umkhombani ndlela ukuthi sithe sicina nge US dollar bekubhadwa imali engaka kodwa kathesi kathi sebefike njani kule abayiqambanga so izakhamizi ke sikhuluma ngalokho ukuthi mhlawumbe licebo lakho city council ukuthi agcine thathela abantu izindlu ngenxa yokuthi bangaka abazenelisa ukuthi bayibhadale leyo mali njengoba ikhwela ngolwesibili ngolwesibili so sikhuluma nje kuyona linyanga mbe kunyanga ezayo zebe zingafanani imali lezi ngama RTGS kodwa izisebenzi labazisebenzayo bakhala ngokuthi imali abayiholayo kayikhweli ngeviki ngeviki njengalokho kwenziwa interbank rate so izakhamizi ke ziyakhala ngalokho so ngumbiko wathi siwudlulisa lokho ukuthi city council awuze ukuthi izakhamizi zithi sokutshaye kwazwela kananzeleli ukuthi bekunani ukuthi kubuye kuzoqophiswana nge US dollar figure ngoba US dollar figure le yiyo determine ukuthi izim dollar bi RTGS figure izaba ngubani nge interbank rate kodwa ku city council wazenza isihlakaniphi umbe ziyathi izakhamizi ukuthi u city council uzenza yena ohlakaniphi leyo ngoba nxa ebuzwa utshelwa ngokuthi basebenzisa interbank rate kodwa interbank rate yakhona ikhanya ihamba ngomhlubu lo wodwa ukuthi kuyabe kusuka ku izim dollar isiya ku US dollar isuka ku US dollar isiya ku izim dollar so khonoko bathi kakuqondise u city council wabuye bantwini
lo ke ngumnomzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ebisixoxa la ekuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami ngo Chris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo lilale
Siyabonga Chris kodwa sixoliseke kini balaleli ngoba besithe siya kuhlelo lwemaphandleni sesilethulela lona ke uhlelo lwemaphandleni lapho Albert Ncube abika khona ngodubo lwamanzi eGwanda laseyinsiza
Izakhamizi eziqoqele Studio 7 zithi amadamu amaningi asegcwele inhlabathi okubangela ukuthi engabambi amanzi ngemfanelo lalapho izulu line kuhle umnumzana Gabriel Moyo ohlala emawane kuwa 13 eGwanda uthi isifuyo sezithwele nzima ngodubo lwamanzi lolu kanti lezakhamizi lazo zithwele amagapa avuzayo
amanzi kunzima kakhulu even abantu bokunatha abantu kathi silabo anathwayo abantu sebekwanisa ukuthi bangahamba ama-7 kilometers umthethweni nkulu to 10 kilometers so indawo ezilamanzi zilutshwani kakhulu 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 hhayi abantu amanzi bayawahlupheka she zona inkomo lo nyaka kusiyafika u-October hhayi ziyathi kuswela utshani zithi kuswela amanzi udibo lukhona bekuthi abantu asilamali abantu bebezazama ukuthi bayenze kumbe bakhephe imigodi kwenzela ukuthi banathe izinkomo zabo kodwa-ke hhayi
amazwi kamoyo agcizelelwe unkosikazi Matilda Dube wesiqindi seyinsiza
amadamu sagcwala ithebethebe akusela manzi sokufuna ukuthi ngabe ayasikudwa ngoba inkomo zingaswela amanzi akulanto elungileyo utshani bukhona sibile emadlelweni but amanzi yiwaludubo amadamu ethu asegcubelekile besinxusa ukuthi ngohulumende yasegebhela amadamu akube la manzi kutshone kuba ngamagodi atshonayo okungamadamu konke okuningi sokupho kuba ngamachibi akuluthu ukutshaka kuluthu ukugcwala.
Umnumzana Collins Banda oyisakhamuzi seNtebe uthi iningi lezifuyo sezinatha amanzi alodaka khona athi uzifake engozini yokubamba imikhuhlane.
Siyabe sikhangela ukuthi kube la manzi ahlanzekileyo ukuze lezi nyamazana ma zinathe amanzi ahlanzekileyo lazo zibe le mpilakahle. But uyathola ukuthi amanzi emifuleni lapha hamba ezifuleni aselodaka asengcolile ngoba ziyabe zinatha zichemela phakathi zibuye futhi zizonatha ziphindaphinda kanjalo. So zigcina zinatha amanzi ala ema-worms alengcekeza engahlanzekanga. So bekufanele ukuthi ngihambe kula madamu lapha azasupplya khona izifuyo ngamanzi.
Umnumzana Zwelithini Gabula oyisakhamuzi esiteze kwana North uthi izifuyo zabo sezicatsha mahlayana ngoba sezidabula imango emide dingamanzi.
Enye ingozi ekhona ukuthi izifuyo sezihamba kakhulu ukuze ziyezuza amanzi. Khathesi amanzi sibila khona athenjwe ngumtshabezi river. Umtshabezi river wedlula eceleni kweGwanda laphana. IGwanda layo isiza xalisa kathesi ukubamba ke izinkomo zivalela ezibayeni. And nxa seziphuma laphana ziphuma ngama-pound fees angasoze eneliswe izakhamizi. Le kuhambeni inkomo zidinga amanzi zihlangana lalaba abatshontshayo inkomo.
Lanxa amanzi evele ehluphe eMatabeleland South nanguphela le ndawo isankangala lolu dubo ludlondlobale ngamandla ngo-2017 ikakhulu esiqintini seGwanda South lapho kudubuke khona amadamu agoqelele eGungwe lona elilokhu lingakalungiswa. Ugatsha olubona ngenhlelo zamanzi olweZimbabwe National Water Authority ludu dubo lwamanzi eGwanda South luzaba inganekwane kungensuku zatshwala. Isikhulumeli sezino unkosikazi Major Manyonga uthi uhulumende uphakathi kokwakha idamu lethuli manyange elizathulisa abantu bakulumango amanzi eneleyo. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert ngohlelo lwezemaphandleni. Udaba olulandelayo luveza imbono kahulumende weMelika. Ele South Sudan lihlaselwe indlala embi engakaze ibonakale kuleli lizwe njalo lidinga usizo oluphuthumayo. Abantu abanengi balakho ukufa esigabeni ezinengi. Isimo lesi sibangelwe izinto ezigoqela udlakela, ukuna kwezulu eledlulise amalawulo kumiyaka emine edluleyo elikhugule izilimo labulala izifuyo njalo lachiya inkulungwane zabantu zingela ndawo zokuhlala, ukusilela kokudla okubangelwe ukuhlaselwa kwele Ukraine ngele Russia kanye lomthelela we-COVID-19. Inhlanganiso yeFemine Early Warning Systems Network kumbe iFuseNet yona elawulwa yi-USAID ithi abantu bakwele South Sudan abaphakathi kwezigidi eziyisikhombisa kusiya kweziyisishiyankalombili 7 to 8 million bazadinga usizo lokudla kusukela kuNtulikazi lonyaka kusiya kumpandula. Kungakedluli iminyaka emibili ngemva kokuba ele South Sudan lithole uzibuse ovela kwele Sudan, kuqhamuke impi edonse iminyaka emihlanu eqothule imbokodo lesisekelo kwaba lodlakela olubangele ukuthi abantu abanengi babaleke emizini yabo njalo behluleke ukulima. Kathesi sikhuluma nje abantu abayizigidi ezimbili 2 million abalamisi kanti njalo abedlula lampo i 2.3 million sebayaphephela kwamanye amazwe. Phakathi kwabo abaphose bangene kusigidi 700,000 sebephendukile kwele South Sudan njalo sebezama ukwakha kutsha kodwa akulula. Ngakolunye uhlangothi abayisigidi 1 million bakhukhulelwe imizi lizulu nyakenye. abedlula ingxenye yesigidi 600,000 babhekane lodubo lunye lonyaka. Umnotho weSouth Sudan ulokhe usadalala ngenxa yempi kanti lezokulima lazo zilokhe zingahambi kuhle. Lokhu kutsho ukuthi leli lizwe kalenelisi ukukhusela abantu balo. Ngakho kumele lithenge ukudla. Kodwa ukukhwela kwentengo lokusilela kokudla okuvame ukuthengwa kwele Ukraine sokudala ukuthi umumo wendlala ube sezingeni elibi. I-United Nations ithi leli lizwe libhekane lendlala elingakaze liyibone. Esebenzisa ugatsha lwakhe lwe-USAID, uhulumende weMelika uza kupha abantu baseSouth Sudan usizo olungena kuzigidi zamadola ezedlula ikhulu $117 million. Limali iza kuya ku-World Food Program, yona ezaholisa abantu abalambayo ukudla abedlula isigidi i-1 million. Uhulumende weMelika uzaqhubeka esimalele South Sudan phakathi kwenkinga zonke elibhekane lazo. Sizimisele ukuqhubeka siphathisa abalambayo emhlabeni jikelele okuyinto esenhliziyweni zethu. Enza njalo sizizwe sihlalisekile nxa abanye bephila kuhle. Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Siyabonga lawo ke ngamazwi kavelikithi kodwa avela kuhulumende walapha. EMelika silipheke impumela yemidlalo yeCasalaga Premier Soccer League. IHarare City ibele 0 FC Platinum 2. Black Rhinos inqobe iCranbourne Bullets nge 1-0. IBulawayo City inqotshwe iHerentals nge 1-0. Kuthi iKapsa United makepekepe bora inqobe iWawa nge 2-1. Sizigqibeke ngodaba oluse khasini lethu lapha kuFacebook, udaba lwe-commission yamalungelo eZimbabwe, Human Rights Commission, yona ethi isiphenya udaba lowe-ZANU-PF othe uchamisa kumele abulawe. Sizweke ukuthi lithini linabalaleli ekhasini lethu le-Facebook lapha kulo Solomon Ncube uthi wena long live our president. Kuzoba lo Victor Mbido Maseko uthi wena kuphenywani kahle kahle ngoba lami le video ngilayo ezikhulumela ngomlomo wakhe waphinda warekhoda esithi no one can arrest me, I'm too much ZANU. Ubhekisitha Brian Ncube uthi wena ilizwe leli alithengiswe, mina ibhaya nginayo. Asazike lapho uNcube ukuthi uzimisele ukuyithenga ngemalini iZimbabwe alubana ithe kwathiwa iyathengiswa. Hayike bakwethu, sesifike emaphethelweni ohlelo kodwa singakehlukani, sikhangele ebezihamba phambili. Ukugugudeka kwedola leZimbabwe kumbe i-inflation isikhwelile isuka ku-191% ngenyanga edluleyo yaya ku-256% kulinyanga. Ibandla le-CCC lithi selimangalele amapholisa enkantolo ye-High Court phezu kokwaliswa kwalo ukwenza umhlangano eGlenora kusasa. Kanti ke amapholisa athi owesilisa odubule intombi yakhe wayibulala eHarare izolo unathe ichefu namuhla laye wafa. Kwanele Mthwakazi likhumbule lukhona uhlelo lwezindaba kusasa lapho esilethulela khona ezokholo, ezabatsha lezinye inhlelo ezichieneyo. Kwanele igama ngontunga milinkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama.